shamwari yemwanasikana takabatana necanadian embassy tine mutambo watinawo kumotor republic takatarisana nemhemberero dze 16 days of activism against gender-based violence patiri kuti isusu tiri kuunganidza varume vari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kubva kune varume vemunharaunda kuenda kune varume vedzisvondo varume vanoita nezvemutambo uye varume vanopa ndivo abudikidzo netsanangudzo dzezvatinotarisira mukurarama kwemadzimai nevanasikana gore rino tanga tikatarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevasikana dzakanyanya patiri kuona vana vadiki vakutakudzwa mutoro wekuita ana amai pavari kutakidzwa mutoro wekufirwa nevana kutakidzwa mutoro yeurwere hwepanyama uye hwemupfungwa patiri kuramba tichichema nevagadziri vemutemo ichitaura kuti isusu aiwa tinoda kuti vapari vedzimhosva vavharirwe mavasingazokwanisa kubuda mutsirongo
tinoona kuti muri kuti imi muchange muri kubatana nevanhurume sei mafunga kuti muwanikwe muchibatana nevanhurume pakuedza kurwisa dambudziko iri
pari zvino tiri kunyanyotarisana nevarume vatiri kuti kazhinji tinovatarisa sekunge ndidzo nhubu asi tiri kuti vakanga vauya vachinja mafungiro maitiro avo vanokwanisa kuti vatibatsire kuti tideredze uwandu hwevanasikana nemadzimai ari kumbunyikidzwa tichange tichibatsirana pamwe chetepo zvakare nevaministry of women affairs tiri kubatsirana zvakare nanapadare tiri kubatsirana nafathers against abuse uye nananayo kuti tiri kuti pamwe chete it's time for action all lives matter uyai tiise musoro pamwe chete kuti tigadzirise kuchengetedzwa kwemadzimai nevasikana kwete munguva ino chete yatiri kuita mhemberero asi gore rose zvaro mumwe nemumwe ane basa rekuita